Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington, D.C.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvita 23/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anovhiringidza urongwa hwemabiko ekupera kwegore anga akarongwa nemumiriri weHighfield West vaHappymore Chidziva webato reMDC. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanokurudzira vana veZimbabwe kuti varambe vakabatana senzira yekukoshesa zuva reNational Unity Day. Veruzhinji varikuda kufamba pazoro rekisimusi negoredzva vanoti havasi kufara nekukwira kwaita mari dzekubhadhara mumabhazi panguva iyo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi avharisa mabiko anga akarongwa nemumiriri weHighfield West muParamende nhasi vaHappymore Chidziva webato reMDC achiti vanga vasina kupiwa mvumo nemapurisa yekuti vaunganidze vanhu. Vachidziva vanoti urongwa uhwu hwanga hwakavhurirwa munhu wese zvisinei nebato rezvematongerwo enyika uye vanga vakananganawo nekunge vachizenge vachibatsira kupa vanoshaya chikafu pamwe nezvekupfeka. Vachidziva vanoti vanga vakasvitsa shoko rekuzivisa mapurisa nezvemabiko avo uye vashamiswa kuona mapurisa achiuya achivavharisa. Studio 7 yakundikana kuwana divi remapurisa pamusoro penyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasingakwanise kutaura nesu sezvo vanga vachityaira. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7 navachidziva.
Nhasi ranga riri zuva redu mumusha weHighfield West wekuti tinge tichipemberera kupera kwegore tichitaura nyaya yeChristmas nevabereki vemumusha.
Imi manga mawana mvumo here kubva kumapurisa kuti muite chiitiko chenyu chanhasi?
Hongu, takanyora tikavaka acknowledge zvatakanyora kuratidza kuti vakanga vatotendera nekuti tinonotifya chemapurisa. Ivo ndivo vanenge vaine kodzero yekuti hazviiti kana kuti hatina kumbobvira tawana tsamba yekuti hazviiti. Asi vatozouya netsamba yekuti hazviiti masikati. Isi takanyora tsamba yekuti tiri kunge tichiinda apa musi. Takanyora musi wa13. Musi wa15 tikadzoka vanyora tsamba vachiti toda kusangana nemusi wa9 tikanonyora imwe tsamba yekugadzisa zvavanga vataura tichisenza nemapurisa. Vakati hazvanaka chiregerai kuya 19 tichakufonerai. Havana kuzofona asi vakati tsamba iya vakanyora iya yaitwa acknowledge. Saka zvati minzi munokwanisa kuenderera mberi nezvamamishi. Zvinhu zvemumusha zvandinoita ine member of parliament ndichiungana nevanhu vemumusha imomo. Hazvisi zvinhu zvemDC, zvinhu zvevanhu vagari kuti chero angava wezano, chero angava anhu anga achiuya pamabiko iwayo. Tazobata mukuru wavo anonzi Mutetwa, anova officer commanding Harare South, anenge ari paSouthern Police. Tichimubvunza kuti ko chii, akati hamuna kuya mumeeting yemusi wa19. Tikati aiwa meeting takaita, dai wabvunza majuniors ako anotibedza kumeeting iyoyo. Takaita navo meeting tikapedza zvaida kutopedzwa, vakato acknowledge tsamba yedu yatakanyora tichigadzirisa. Saka meeting yaurotaura takaita, zvikanzi haa, but inini ndakutonisa zvinhu zvenyu. Tikati wai ruzivo here kuti tashandisa mari kutenga zvipfuwo zvatofa munyika isina magetsi yekuti hatina kwatinoisa nyama yatinagozaurayo mombe naatupanapa. Tata achida kuti vanhu vange vachidya asi hatina kwekuti todziisepi. Vanhu vanga vatotanga kubika mupunga nesadza, zvese zvamiswa izvozvo.
Panga pane vanhu vangani pachiitiko chenyu uyezve mazoita sei mushure mekunge mapurisa asvika?
vanga vachangotanga kuya asi panguva iyoyo pazosvika mapurisa panga pane vanhu vanga vaakuma nearly 2000 vanga vaungana muzororo senda vachimirira mabiko aya. Saka pauya mapurisa aya tazobandatanga kuita macommunication navo, vakambobva vakazonotsoka vaane tsamba manje kuti vauya vasina kunyora tsamba yekutirambidza.
Zvamira zvakadaro, muchaita sei nechikafu nezvimwe zvamanga magadzirira vagari vemuHighfield West?
Zvinhu zvakatotomera kutaura kudai, so takangogara tichikuziva kuti todii, nekuti munyika yatiri hakuna magetsi. Isu tatouraya mombe madeko anezuro tichiitira kuti tikwanise kuti tisavhiringidzwe nemagetsi, tokwanisa kuti vanhu vabike nhasi vange vachifara. Asi iye zvinoizvi taswera tava nayo, munyika yachona yakaoma kudai kusina magetsi. Totsvagawo hamani shamwari dzinogona kunge dzatibatsira kuti tiise pamafiriji avo maybe tichengete, nekuti zuva rekupemberera maifiti wese hatisi kuzorega kuriita, nekuti vanhu vanofanirwa kufara. Tiri kuita zvakare musi wa1 January, ndopatine tichiungana zvakare tichidii, tichipemberera. Izvi zvimwe zvakaita sana rice nechizvaa zvabikwa, tatongotiwo vanhu vagovanegovanewo vamwewo zvimwewo zvangozotorasiwawo.
Vanga vari mumiririri weHighfield West muparamende vaHappy Mwechidziva vebato reMDC vari parunare kuHighfield kwakare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Mutevedzeri wegurugota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kukoshesa zuva rekubata naRenational Unity Day senzira yekukoshesa kuzvipira kwakaitwa navaRobert Mugabe pamwe navaJoshua Nkomo, izvo zvakaita kuti nyika iwane runyararo rwuripo nhasi. VaMutodi vanoti muna 1987 vaMugabe navaNkomo vakanzwisisa kukosha kwekubatana kwevana veZimbabwe zvisinei nekuti munhu anobva kupi, izvo zvakaita kuti nyika ifambire mberi. Nezuro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakacherechedza zuva iri kuburikidza nekusangana nevatungamiri vemapato anopikisa ari muPoland kupurazi kwavo kukwekwe. Kunyange hazvo, mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vasina kunge varipo sezvo vasiri nhengo yePoland. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMutodi.
Tinoti zuva ranhasi reUnity Day izuva rinokosha zvikuru kunyika yedu yeZimbabwe. Kana tichitarisa kwatabva senyika, tinoziva tose kuti takawana kutonga kuzere muna 1980 tikamboita madisturbances apo naapo akazokonzera kuti pave nekutaurirana kwevakuru venyika. Vatungamiriri venyika vaMugabe vakabatana navaNkomo vakawirirana kuti aiwa nyika kuti ifambe zvakanaka, haidi mhirizhonga, haidi kuti vamwe vamire nepapa, vanhu vamire vamwe vamire nepapa, muite mazvake mazvake, inoda kuti mumire makabatana. Saka vakuru vakanzwisisa chinhu ichi muna 1987 vakabatana, nyika ikafambira mberi zvakanaka kusvika vaNkomo vachifa, vaMugabe vachienderera mberi nenyika kusvikirawo zuva ravakabuda mufi. Saka ndoo Unity yatinocherechedza kunyange naiko zvino. VaMnangagwa ndovaapo, ndovamutungamiriri wedu, vanokoshesa zvakare Unity iyoyo. Zimbabwe is a unitary state, zvinoreva kuti kubva Zambezi kusvika Limpopo, kubva Plumtree kusvika kwaMutare, tiri chinhu chimwe chete.
Munoonawo gore ra2020 ratiri kupinda iri rakamira sei munyaya dzekubatana kwevana veZimbabwe?
Taakubuda mugore ra2019 tichienda gore ra2020. Tinoda kubatana senyika. VaMnangagwa vakatoita Poland political actors dialogue yabatanidza vose mapato anopikisa, inosanganisira kuti president vataure navo vanhu ivavo, vachinzwawo zvichemo zvavo, vachinzwawo maonero avo kuti nyika ingafambiswe sei. Ndokubatana ka. Saka ndopatiri kuti ipapo ndopane dzinde redu rokubatana ratiinaro pari zvino. Tiri kungotora ipapo pakasiyiwa navaNkomo navaMugabe. Saka tiri kuda kubatana. Avo vanoramba kubatana nevamwe ndozvigananda ka, nekuti nyika yedu kuti iende mberi inoda kubatana. Saka hatidi vanhu vanoti vamwe kana vachiti ngatibatanei ivoti aiwa ndoda kurumuka ndimire ndoga, ivo vanhu vakaipa hativadi. Saka tinovakurudzira zvedu kuti tindai pane vamwe, tiwirirane senyika, tienderere mberi senyika. Hakuna zveimwe nyika yatichazoti ndeyedu kunze kweine yatakapuwa namusiki. Saka ndo nyika yedu yatinofanira kubata nemazvo, tichiwirirana, toita kuti ikonomi yedu 2020 iunze upfumi muno munyika munge makagadzikana tichada zvemirizonga.
Asi honorable Mutadi, kune vamwe vanoti nyaya yekubatana iyi inongozouya musi wa22 kana wasvika. Zvakapfuura zuva iro rakapfuura vana veZimbabwe vokanganwa nyaya dzekubatana, nekuti munyika mune makutaurwa nyaya dzekupesana nezvematongerwo enyika. Munoti
ndokurasika kwatiri kutaura ikoko kuti kune maportizve mamwe asati amachua, havasati vaakunyatsonzwisisa kuti nyika inotongwa sei. Nyika haitongwi nokupikisana. Kupikisana kuriko panguva yemaelection. Wopikisa kana uchinge wakundwa pamakwikwi iwayo, woziva ka kuti unoramba uri muZimbabwe, haurambi uri memba yepati yako.
Vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare neStudio 7. Veruzhinji vari kuda kufamba pazoro rino rekisimusi negoredzva vanonzi havasi kufara nekukwira kwaita mari dzekubhadhara mumabhazi panguva iyo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa. Hurumende inoti dambudziko rekushayikwa kwemafuta rinogona kutora nguva yakareba kuti rigadziriswe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vataura neStudio 7 vanoti kukwira kwaita mabhazi panguva ino yezororo rekisimusi kuri kuvarwadza zvikuru, sezvo mari iri kuvanetsa kuwana vachiti zvinhu munyika zvaoma semafuta agwambira mubhodhoro. Pasvika Studio 7 pamusika unokwirirwa mabhazi anoenda kumaruwa weMbare, panga paine vanhu vakawanda vanga vachitsvaga chokufambisa kuti vaende kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mumwe wevanhu vari kuti varwadziwa nokukwira kwaita mabhazi ndiamai Viola Mafa, avo vati vanga vachida kuenda nemhuri yavo kuMhondoro asi vawana mabhazi akwira zvakapetwa kaviri.
Mabhazi adhura, chero ukada kufamba adhura, kadistance kadikidiki kari kudhabhura katatu apa unenge une vana kuti uende kunodyirawo horidhay kokonda chikafu, hakusi kufambika.
Hatina kukwanisa kutaura nevesangano rinomirira vemabhazi anotakura veruzhinji sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa, asi mumwe mutyairi webhazi rinoenda kwaMutare uyo ati anongoda kudaidzwa nezita rekuti Nohoreka ati chaita kuti vakwidze mitengo yemabhazi ndechekuti mafuta edhiziri vari kuawana achidhura pamukoto sezvo mumagaraji mazhinji musina mafuta.
Dhiziri rachona tiri kuriwana kublack market apa kuti tiritenge tiri kushandisa maUS dollar, saka totokwidza mutengo kuitira kuti kana takunotenga diesel tofanira kutanga tatenga maUS dollars, nekuti sisa tingamire kushanda nekuti holiday. Vanhu varoda kufamba nesiwo toda kutoraramisawo mhuri, hapana zvatingazviita.
Zvichakadai, kukwira kunonzi kwaita mabhazi uku kwashorwa zvikuru nesangano rinomirira vafambi rePassengers Association of Zimbabwe. Mutungamiriri wesangano iri vatafadzwa Goliath vati havasi kufara nekurambwa kuri kuitwa mari dzendarama kana kuti macoins nevemabhazi iriyo imwe yemari dzavari kuwana. Vati kunyange hazvo hurumende yakaisa mabhazi eZupco mumigwagwa yakawanda, mabhazi aya mashoma zvikuru pakatariswa huwandu hwevanhu vari kufamba nguva ino yezororo.
Tiri pahighway tikuona kuti mabhazi ekambani yeZupco chaiwo chaiwo ari kunzi akaiswa mashoma kuti atakura vanhu, sezvo vamwe vari kuvamanyira vachiti anenge ari nani, asi mashoma zvikuru tikuona kuti paanenge achikwirirwa chaipo chaipo. Kana richinge rawanikwa bhazi rakadaro, vanhu vanorwisana kuti vange vachikwira mubhazi imomo nekuti ringe rakava achikwira pahighway. Saka kana tikokurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kuisawo mabhazi akati wandei kuti vanhu vange vachirerukirwa vachiinda kuna amanya shambaasiyana-siyana.
Hatina kukwanisa kutaura nagavhuna webhanga guru munyika vaJohn Mangunjwa kuti tinzwe divi ravo, sezvo vanga vasiri kudayira zvakare nharembozha yavo vaGoliath vatiwo hurumende inofanira kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemafuta kuitira kuti veruzhinji vasaoneswe chitsvuku nevemabhazi avo vanonzi vari kuchema-chema nekukwira kuri kuita mafuta edzimotokari nguva nenguva.
Vanhu vakawanda vari kutadza kufamba nzendo dzavanoda kuenda kunoona hamani shamwari nokuda kwekudhura kwaita mutengo wemafuta edzimotikari, uyezve nokudhura kwaita mari yekukwirisa mabhazi nemakombi. Izvi zvaomera veruzhinji nekuti mari chaiyo inobatika havana. Vamwe vari kuchema nekuti havana kuwedzerwa mari dzavanotambira, asi zvinhu zviri kungokwira nguva nenguva. Takatarisa nyaya dzekufamba kumbita vanhu munyika yeZimbabwe. Tanga tirimo muhighway, vanhu havasi kufamba semakore ese, vanhu vari kutumira mari
hamani shamwari dziri kumusha vari kuti havachakwanise kuenda kumusha nekuti mabhazi adhura isu sesangano repassenger association Zimbabwe hatisi kufara kuti nyaya yedomestic tourism ichange yakuderera zvakanyanyisisa iri kutoderera nekuti vanhu havachakwanisi kufamba vachinoona nzvimbo vanhu vemunyika yeZimbabwe.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune chasi vanoti dambudziko rekushayikwa kwemafuta munyika richaramba rakapfunya chisero munyika sezvo hurumende isina mari yekunze inokwana kuti itenge mafuta anokwanira nyika.
Dambudziko remafuta rinopera kana takuwanawo foreign currency yakawanda, ikonomi yedu ichishanda tichitengesa zvinhu kunze tichiwana foreign currency. Ndiro zvatiri kushanda zuva nezuva kuti tisvike palevhu iyo.
Vanhu vakawanda munyika vakatarisira kufamba nguva ino yezororo rekisimusi negoredzva kuti vanoona hama neshamwari sezvo vazhinji vavo vachange vasiri pamabasa nguva ino yezororo. Asi nekuoma kwaita zvinhu munyika nekudhura kuri kuita mabhazi nemichovha, vazhinji vanoti vanogona kuita zvichoni kunzendo dzavanenge vafamba. Ndakamirira Studio 7 pambare musika muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Magwaro matsva aboridzwa neCenter for Public Integrity anoratidza kuti mushure memaminitsi makumi mapfumbamwe zvichitevera hurukuro parunare pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weUkraine, muzinda wePentagon wakabva waudzwa kuti umbomisa rubatsiro rwemari. VaTrump vakapomerwa mhosva zviri pamutemo nedare reparamende reHouse of Representatives svondo rapera nekuda kwezvavakaita panyaya yeUkraine iyi. Munhu mumwe chete aurayiwa vamwe vana vakapambwa muGabon mushure mekunge ngarava ina dzinotakura zvinhu dzarwiswa nemakoronyera kumahombekombe kweLibreville. Vagari vemuguta remasvingo vanoti vari kugara vachityira upenyu hwavo zvichitevera kubuda kwechirwere chiri kufungidzirwa kuti chirwere chemanyoka munzvimbo dzinogara veruzhinji. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vagari vakawanda vanoti vari kubata nechirwere chemudumbu uye vamwe vakaenda kuzvipatara uko kwavakandoudzwa kuti vane chirwere icho, izvo chiri kukonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena. Vanhu vanopfuura gumi vanonzi vakabata nechirwere chemudumbu mazuva mashomo apfuura vakaenda kunorapwa. Vagari vanoti vari kushayiswa mvura yakachena nekanzuro yemasvingo, iyo iri kutiwo izvi zviri kukonzerwa nekuti magetsi ari kudzimwa kunzvimbo inopombwa mvura yekudhamu remutiriki. Mumwe mugari wemusha wekmp amai Yuda Svanda vanoti vari kuchaya manyoka uye vakamboenda kuchipatara sazvisi kubatsira nekuti vari kuita machansa mvura imweyo nekuti havana kumwe kwavanoiwana.
Musi weSunday ndanzwa kudaro ndakabva ndaenda kuchipatara. Ndasvika kuchipatara ndasingazivi kuti idhairiya, ndaingonzwa kurwadza pazasi pedumbu nemusana. Ndasvika kuya ndobva ndapiwa mapirisi andakamwa. Ndichisvika kuno kumba ndobva ndakatanga kuchaya chaizvo chaizvo, ndichaya ndichienda kutoireti nguva nenguva. Asi mushonga wandaifunga kuti ndiwo unogona kundibatsira asi zvisirizvo. Asi ndakazoona sokuti nyaya iri kubva pamvura, nokuti mvura yatiri kumwa tiri kumwa mvura yemuchibhorani. Chibhorani chacho kunoku kuna masuweji ari kuyerera pose pose. Kana mukafamba makare yekudhuze nechikoroko anongori masuweji ari kuyerera. Suweji yatova ne 4 months ichiyerera iripo paya. Ndakaripota nyaya iyi asi hapana munhu ari kuya kuzogadzira suwa iyoyo. Ndiudzei kuti mwedzi mina suwa ichiyerera here?
Mumwe mugari wemusha werunyararo West, amailindi wechara kupa anoti. Ivo nemuri yavo yose vakabatwa nemudumbu nenyaya yekushandisa mvura yakasvipa.
Takabatwa nemanyoka panoti kaenda kuclinic. Chinonetsa ndechekuti tiri kuti kantashaiwa mvura, tochera iyo iri kunaya. Inenge ichidonha pamagata aya emba tochereredza. Kana pastori nazvekuita ndoimwe yatinotozoshandisa kumwa. Ende uye kuzviborani kwachona hakusikumirika, mvura haisikuwanika. Vamwe vanenge vakudzitengesa mari dzachona hatina. Saka apa takaenda kukliniki tikatadza kubatsirika. Taakungomixa iyo sugar ne salt nemvura kuti timwe kuti pamwe zvingaite nani.
Vakafana kubata chigaro chemukuru webazi rezveutano mukanzuro yemasvingo vakuda kwashe mapamula varamba kutaura nezvechirwere ichi vachiti ibasa rebazi rezveutano munyika kubudisa mashoko akadai. Asi meya weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti havasati vatambira mashoko aya kuhofisi yavo.
This outbreak inoannounzwa neminister of health vaasesa mareports avanenge vasungana nawo evanhu vanenge vatrita. But iswa mabos edu ekanzo anotestwa randomly achiona kuti mvura yachona yakanaka here kuti imwewo nevagari. So far hatisati taona report yekuti pane bhoho rine mvura yakashata. Asi kuti mvura yematepi dambudziko ratinongova naro ndoriyari magetsi rezisi. That is the reason why takambofunga zvekureshena mvura chitinowanikwa kumazoni nguva nenguva. Saka tinongotarisira kuti matoks atiri kutana vanhu vezesa achaimprove. Kana achinge aimprove zvinobva zvaaffectawo positive impact panyaya yemvura tinosupplya muguta redu remasvingo.
Ukuwo mukuru wezveutano mudunhu remasvingo Dr. Amedas Shamu vanoti vagari havafani kuvhunduka nekuti chirwere ichi haisati chaputika kunyange hazvo kune vamwe vanhu vashoma vanogara vachirapwa mushure mekubatwa nemanyoka.
Hakuna, there is nothing. Ndakacheka nemasvingo district hakuna outbreak yediarrhea. It's possible because havanongogara vachiuya.
Asi mumwe mushandi pakiriniki yerunyararo West uyo aramba kudamwa zita rake sezvo asingabvumidzi kutaura nevatori vanhu anoti vakarapa vanhu vanopfuura gumi. Sondora pfuura chete.
My case is about 10. Pane mapatients ari kuuya ari kucomplaina kuti mudumbu, but mutarisiro watiri kuita vese ri kuona kuti idiarrhea iri kukonzereswa nemvura. Vese mapatients vesari 10 vari kungotaura masimilar cases ekuti pandakamwa mvura yakati, pandakamwa mvura yakati. Of which tichine vamwe futi maisolated cases evamwe vari kungouya vamwe vasati vatanga kutorapwa, mautorapwa vanotoenda kumanesi chero kupi kudzimba vari ku same problem.
Izvi zvatsigirwa nasazvigaro wekomiti yezveutano mukanzuro yemasvingo Councillor Richard Mosekiwa asi vachiti haisi nyaya yemvura.
Ya, ndingangoti madiarrhea cases tinawo 1 or 2 asi zvisingakonzerwi nemhaka yekuti paita kushaikwa kwemvura, asi kuti mamwe mazhinji acho atoongorora anenge ari maimported. Asi dambudziko remvura tina ishoma hayo, asi kuti hazvikonzeri kuti pange pane diarrhea yakanyanyakuwanda. Asi kuti mvura yatiri kupa vanhu, yatiri kupombera vanhu imvura yakachena, asi kuti inongori shoma chete.
Mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva mugudi vanoti sangano ravo rakatambira mashoko echirwere ichi kubva kuvagari vakawanda avo vaakutotyira upenyu hwavo.
Sangano navo kunyanyanya pamagrupu edu achibva kumaresidents anogara mumawadhi akasiyana siyana, asi tatisati tambowana any official report kubva kuministry kuti tioti ndizvo here kuti kune makesis akadaro. Asi isu sevatori vanomirira vagari tinongoti kakanso yaikwanisa kugadzirisa nyaya yemvura zvaigona kutibatsira kuti tisaramba tichihwa zvenyaya dzedhaeriya dzaakutaura. Uye kana pane nyaya yakanyatsodai iripota, tichikumbira kuti veministri vakurumidze kutizivisa kuitira kuti tione kuti tingazvidzivirira sei panzvo dzedhaeriya.
Vamwe vagari vanoti dambudziko remvura rikasagadzirwa nechimbi, chirwere chemanyoka chinogona kuwedzera, uye zvimwe zvirwere zvakaita setyphoid nekorera zvinogona kuputikawo zvikavhiringa utano hwevanhu vakawanda muguta iri. Kunyange Studio 7 isina kuwana uwandu chaihwo hwevanhu vakabatwa nechirwere muguta remasvingo, vane ruzivo muzvipatara zvemazorodze, zverujeko nemasvingo general hospital vanoti pane vanhu vakati wandei vakarapwa nezvipatara zvavo, uye vamwe vachiri kuuya kuzorapwa mushure mekubatwa nechirwere chemanyoka. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Gadri Maramba.
Munhau dzemitambo. Nguva yekisimusi inguva yezororo, asi veruzhinji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana siyana. Vamwe vanokundikana kunge vachiita izvi. Ngatinzwei kune mutoro wedu enhau Michael Kariati, uyo anotitaurira kuti vezvemitambo vanenge vachiiteiwo panguva yakakosha iyi.
Panguva iyo vamwe vari kushanyira hama neshamwari mushure megore rese vasingaonane murairidzi weFC Platinum Lizwe Sweswe nechikwata chake havasi kuwana mukana wakadai sezvo vanenge vari muCairo Egypt mumutambo wavo wechitatu weCAF Champions League. Sweswe anoti vachange vari pabasa vachishanda vachitarisirawo kuti Kisimisi ichava parombo rakanaka nekukunda mushure mekurohwa mumitambo yese miviri yavatamba makwikwi aya.
Hatina zororo because ne Christmas tetri ku Egypt, saka hatina zororo from here takutonoshanda tichiramba tichishanda nesimba.
Mumwe murairidzi wenhabvu Darlington Dodo weCapes United anoti mushure mekutadza kutora mukombe wekasolaga Premier Soccer League, ino ndiyo nguva yekugadzirisa paive pasina kumira zvakanaka.
Mutambo webhora hauperi, tinongoramba tirimo mubhora tichitogadzirira zvegore rinouya, sezvo mukatarisa nguva yatasara nayo kuti gore racho ripere inguva diki diki, uye nguva yatichatanga kugadzirira zvakare pagore racho riri kuteera inenge iri nguva diki diki. Saka tichangozvipoka nguva kadiki diki yekuva nemhuri tichipemberera Christmas neNew Year, asi ndinoziva kuti inenge isiri nguva hombe hombe.
Asi mukuru wemahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzvari Ana Mguni vanoti vakananga kumusha kwavo kunoona hama neshamwari idzo vasina kuona kwenguva refu.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vatataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutambi webasketball Nyarai Musambudzi ane urongwa hwakafanana newamuzvare Mguni, asi iye anenge akananga kumasvingo.
Tomonospenda nana mwene nana tezvara kumusha, tikuenda kumusha musi wa 23-24 kumasvingo.
Murairidzi wechikwata chetriangle Taurai Mangwiro anoti kwaanoshandira kure nekunogara mhuri yake zvekuti panguva ino zvenhabvu zvave kumbomira achipa nguva kumhuri yake. Zviri muurongwa zvekare wemutambi wechikwata chenyika chenetball icho chakaita mukurumbira kuWorld Cup Eslan Ndlovu, uyo anoti nguva yakawanda yakapera ari mukamba yechikwata chenyika zvekuti iko zvino achange aine hama neshamwari dzake kuBulawayo vachifara pamwe chete. Asi sachigaro weZimbabwe Volleyball Association varingisai mapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball paKisimisi. Vamapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva ino.
Hatenge chitamba volleyball ndozvedu chete.
Kune vamwewo vakaita savamapondera kusanganisira mutambi wetsiva Charles Manyuchi, avo vari kuti vari kutora nguva ino kugadzirira zvakasimba mitambo yavo yemwaka unotevera vatarisira goho rakasimba gore rinouya. Asi vezvemitambo neZimbabwe yese vari kupinda muzororo panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari, dambudziko riri kuratidza kuti hurumende iri kukundikana kurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8pm, apo tiri kutarisa nezvegadziriro yezororo reKisimusi negoredzva, takanangana nekukwira kwemari dzekuripira pakufamba mumabhazi, mitengo yezvekudya nezvimwe zvakadaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anovharisa urongwa hwekupemberera kupera kwegore kana mabiko eKisimusi wanga vakarongwa nemumiriri weHighfield West vaHappymore Chidziva. Mutevedzeri wegurukotaro zvekuburiswa kwemashoko vaine Jimutodi vanokurudzira vana veZimbabwe kuti varambe vakabatana senzira yekukoshesa zuva reNational Unity Day. Veruzhinji vari kuda kufamba pazororo reKisimusi negoredzva vanoti havasi kufara nekukwira kwaita mari dzekubhadhara kumabhazi. Tashika kumagume chirongwa chedu chanasi. Iwe inesu zakare mangwana. Kana mshida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anekuonika ene mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusiamina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.